vagari vanoti vakatemwa nedano iri nekuti kanzura yenakuya kwavari sosaka pfungwa dzavo dziri kunyanya kuvarwadza ndezvekuti pachine mutauro pamusoro pechimwe chirongwa chakadai icho vagari vanoti havana kuona zvakashandiswa mari dzavaibatirwa mumwe mugari vapori mai vanoti kanzuri yavo haina kupinda muvanhu zvakakwana kuti ipiwe mvumo yekutora mari inoita madhora mana paimba yoga yoga.
Isu ini semugari wemasvingo maonero angu that decision yatorwa necity council inaikwadzi inedzo that decision osi pamashure tine dzima maresources tine dzimwe mari dzakabhadharwa nevanhu dzeroad levy asati tisikuona basa dzakashanda nokuti marodzi edu atovawe kudarika zvainge ari kumashure.
Saka
chatiri kutarisira ini chekuti kanzo chokutanga yapa kutanga yakuonza kuti isusu vagari then we agree kana road levy chidi tichionawo mabasa emari yakambobhadharwa kumashure.
Masungo ine dzimba dzevagari dzinosvika zviuru makumi matatu izvi zvinoreva kuti kanzuri ichange ichiwana mari inoita zana nemakumi maviri ezviuru zvamadhora pamwedzi kubva kuvagari. Mugari wekwamucheke vasamson gororo vanoti havaoni kushanda kwechirongwa ichi sezvo munharaunda yavo musina nedzvaga yakagadzirwa pavakambobhadhara mari dzavo.
Ndinokubvisa chaivo handichangobvisa zvokudzvanyiririka kuti chikwere chacho ramba chikura asi nemakoronga atinawo mutaundi medu makomba atinawo mari dzizo dzinoshanda pai and mari dzizozo mari dzino afrika maroja malendozi anongoti wedzere mari mari yacho tinozainoshanda yatakambobhadhara handambonangwapo kagadzirwa saka kuti don't even know kuti babaza reroad levy ndereizvi.
Meya guda remasvingo vahubert fidze vanoti chirongwa ichi chakabviswa mushure mekuwirana nevagari pavaigadzira bhajeti regore rino. Vafidze vanoti chirongwa ichi chakakosha kugadzirisa migwagwa yashata mudhorobha sezvo mari yemigwagwa inobva kuhurumende nebazi rezinara iri shoma. Vati vachatsanangura kuvagari kuti mari iyi ichashandiswa sei. Asi vanotungamira kufambiswa kwebasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasingle united residents and ratepayers alliance kana kuti mura vaamuziva mukuti vanoti vagari havana kupiwa mukana wakakwana kuti vape pfungwa dzavo panyaya iyi.
Zvavari kutaura kuti vakataura nevanhu pavaita mabudget consultative meetings isinozviramba nokuti mameeting avo vaimaita vasina kumashambadza zvakakwana achinda kunoatendwa nevanhu vashomashoma uye nguva dzavaimaita dzeidziri nguva dzokuti vanhu vazhinji vanenge vari kumabasa havakwanisi kuenda. Ivo chatinonyanya kuvakurudzira chavakakonewa ndechekuti semacouncillors vaifanira kuita misangano mumawadhi mavo vachihwa zvinotaura vagari kwete kumirira mabudget consultative meetings anoatendwa nevanhu vashomashoma achiitwa vakawanda panguva imwe kuitira kuti vangoti zvavanenge vachida zvingoita seuthrough zvipinde mubhajeti chero vanhu vasiri kugutsikana nazvo.
Sangano iri rinoti riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisabhadhare mari iyi kusvikira vagara pasi nekanzuro vachionesana zvakanaka panyaya iyi. Kanzuro inotarisirwa kuwana mari inoita miriyoni imwe nemazana mana ane makumi mana nezviuru zvemadhora pagore kubva kumitoro yemigwagwa. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.